mumwe vanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu avo vanogara musha weGlenview vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara vakaita data capturing vakaisa mukombiyuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora kati ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprindwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituency mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti. VaManyofa vati izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kana zvikasagadziriswa.
Mukoma zviri kutora nguva yakati rebe, munhu 1 anogona kutora 15 minutes because kune vamwe mbuya varimo patownhouse apa pana mbuya varipo vatotange vari kudzidzira kombiyuta vatoti zvekutobaya kombiyuta, saka zviri kutora nguva hombe kuti vanhu vese vapere kuita sei kupera kwezvezvikiyi yanga yaitanga iri diki but kwezvezvikiyi iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvinonoka kuita sei kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yuvhoni Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station, takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita zvichaita, asi takatozopesera tasiya zvisina kuita. Tikatiregai tiendewo kuchitungwiza South at least kwatanzwa kuti macommissioners avako. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment, haisi kukwanisa kupika our polling station, saka tahatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika. Saka isi kutonetseka nokuti kana zeki isina kurongeka kudai tinozoita sei uye tichazoregistera nguva iyi because toda kuti tozviita iko zvinezvi, asi kana vachitadza kurongeka ivo handizivi kuti vada kuti tiite sei. Manje tiri kutozoregistera chete kusvikira zvanaka, saka zeki yacho ngairongeke because ticharamba ichienda mumapolling station iwayo every day kusvikira taregistera kuvhota.
Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZEC.
Tiri kuona sekuti zeki basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafomu aya anonzi maVR9 fomu vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kuchitungiza South uko kwaseke kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonzwa zvichinzi panapa hatina mafomu apera iko kuchipisa kudai. Toona sekuti zeki deno yaedza nepainogona napo kuti ione kuti senda imwe neimwe inenge ichirejesta vanhu ive nezvakakwana, mafomu akakwana, macommissioner of votes ngaavepo. Tokwanisa kuvabatsira isi kuti nemagweta akawanda, mamemba eparamendi akawanda, vanova macommissioner of votes kana vachida vanongotibatawo parunhare tovabatsirana tonoita macommissioner of votes dzatakamhaita pambare pakatanga zvinoizvi. Saka isu tinongokurudzira zeki kuti deno vawedzera capacity yavo. Dambudziko ratinaro nderekuti zeki doesn't seem to have adequate capacity.
VaGutu vatiwo havasi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti sevha inenge ichichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuita liyezi nezeki kuti tikwanise kuziva kuti sevha iyi inochengeterwa kupi. Pari zvino vatudza kuti tiri pahofisi yezeki pamahachikwanda mubuilding muno Harare, asi hatisati tagutsikanazve. Tichada kuti tiongorore nemacombuta experts edu, maexperts nyanzvi dzedu dzeict, toda kuti dzizokwanisawo kuonawo sevha yacho dzichiongorora kuti sevha yacho iri secure here, isevha yekuti tingati inochengetedza data zvakanaka here, haizokwanisi here kuvhiringidzwa kana kuita zvimwe zvakadaro zvokuda kuzobatsira nyaya dziriki. Izvo ndo zvatiri kugadzirira, tine nyanzvi dzakawanda chaizvo dzatiri kushanda nadzo dzezvemacombuters dziri kutibatsira.
Zvichakadai, nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNST Mudzengi vaudza Studio 7 vari mumutsetsi wekunyoresa kuvhota patown house kuti zvose zviri kuitika izvi hazviratidze kuti sarudzo dzegore rinouya dzichange dziri pachena.
Zvinotoreva kuti free and fair election chaiyo chaiyo inonetsa, nokuti izvozvi zvimwe zvinofanira kuitwa nevanorejista vanhu. Vobvunza vanhu kuti wadhi yako ndeipi. Haisi sungiro yekuti munhu azive wadhi yake. Kana munhu anyora adhiresi yake, zvinofanira kuti vazive kuti uri muwadhi yake. Kati ivo vanoda kubvunza munhu, zvoreva kuti pakaoma.
Vamwe vashandi veZEC vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.